manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 14 2022 makateerera ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chekutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa paspan. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratikwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia neUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachitipo gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi vakubudisa munyika. Uyezve tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nekuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa mutengo wegorosi ucharamba tichipikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatu ita izvozvi yakonzera kuti mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents palita yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta vane 10% yeworld production. Saka madisruption ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma isitorwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negas ratishandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvireva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kavana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Zvinoitika ndezvekuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chipanoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe anova macivil servants anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvazvona zvakuvaomera zvakanyanya. Mari anotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa nava mutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvireva kuti vakuda kupuwa futi dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Tinofunga tese takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100%. Mabhegi efertilizer anga achienda kuma $60 $70 zvisina nechokwadi wapinda, mamwe kuma $90 chikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwe malogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number one ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti ton refertilizer zvichange rapfuura $1,000. Zvireva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richange rakuma $100 pabag nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kuti pasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari paRunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo. Avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Isusu grupu redu tanga 38 muZimbabwe. Takabva kuVenisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isu tisaka vakatikwanidzira imomo, takatobhadhara mari ngofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi. And tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kuboda. Paboda ndopainetsa, panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kuti maUkrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isu ndopata izvo patakazokrosa. Papatakazongokrosa boda takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva apa boda kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Pazuva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapemit ekuti tinge tichigara muBudapest. Tikapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutimi makatambirwa zvakanaka, ndiani akakutambirai paboda rekuHungary?
Kuna ambasada, ambasada weZimbabwe in Germany, vari kubelieve vanonzi ambasada Mashingaidze, ndivo vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tiringori group takasangana nemasouth Africans, ndivo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndeyi, marefugee kana kuti chii?
Mapepa aya tainzi izvo Joni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri. Asi izvozvo tisati tatosvika kuma offices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matickets ekuuya kuZimbabwe. Saka panga pasina nindi kuti titore ema refugees. Saka tese takangopiwa ma temporary permit ekugara like tongotini 30 days taizwa kuti panozosvikawo 30 days tese tinenge tabuda muHungary.
Muchibva ipapo mbazvazodi.
Tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima. Takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuti guru rekuHungary. Vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara. Saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport.
Ko makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha?
Kwanga kuine magroups akawanda ekuRomania, ekuPoland nekwedu kuHungary. Saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka. Asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 3-8 kudaro kapa rangoti group rimwe rakauya sanhasi, rimwe group rakauya samangwana.
Saka iye zvinezvi muri kupi?
Iye zvino ndiri kuHarare, takasvika musi wa6 March.
Muri yakakutambira iseiko?
Ah, vakafara chaizvo.
Pari zvino shiro yenyu ndeyei?
Ndapa neimwe level yekuti handikwanisi kungotaurira inini ndega asi nemamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara. Saka tee tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystemu yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka. Ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvakaoma munyika vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vaane stress.
Avo vanga vari vaFilimo Chizororo, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine, chakatiza hondo kunyika iyi, vachitaura naMavhilas Nhlanganya uye weStudio 7 vari paRunare muHarare. Gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Zvichakadaro, mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration. Mugoziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin, amai Ellen Dingani.
So tanga tichiongorora yatinoti your observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center. Election Resource Center ERC, tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210, vanga vari mumaconstituencies akasiyana-siyana, mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei.
Saka chinangwa chenyu ndechei chaizvo apa?
Mukuongorora kwedu akusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa neveZEC, asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka, uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprove zvakadai zvakadai. Saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora atibatsira kutinyore gwaro irori ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chedu cheblitz kunga kwakanaka chaizvo nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregistra vanhu pedyo nepavanenge vachigara. Saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu, asi maobservers edu mukuongorora vanga vachita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kunga kusina kunyatsowanda.
Zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu?
Zvimwe inyaya dzemaresources euro, inyaya dzekuti vanhu vashoma ndo vanga vachipa voter education atizoziva, but tida kuti chekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda, yanga iri shoma. Zvinoda izvo zvaita kuti manumbers avari kutaura kuti vakaregistra ari mashoma. Deni imo zvakare dambudziko ratataurirwa nema observers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitadzama kuda kuregistra asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure pa 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa nemaobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yatichazoita iyo mobile voter registration bisi muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi Blitz Food yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi novimba kuti veRegistrar General vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachitema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo Blitz yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards yekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvimwe zvanga zvichionekwa nemaobservers edu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achizvarawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga openi nenguva nezvikonzero zvakasiyana siyana. Maobservers edu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezveke vakazokwanisa kuti maobservers edu vange vanga varambidzwa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari paRunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzako kutitangeye kukwira, asi tiri kufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinotiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo paanenge yakupera. Vanhu vatanga kufarisa havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, ramba muchingoita zvetinongokurudzirai zvekupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, mungachatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvhakisinisa vanhu muna February gore rakapera paya, tichiti tokuda kuti 60% wavhakisinetwe, tichiite inonzi herd immunity ndozo tungoramba tungokurudzira kuti tsuda kuti chikamu chewanhu akabairwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabairwe ndozvitingatoda nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinewo nhamba shomashoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere ichi hachichagoni kupararira nyore nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiki choda kuti chiendese papa uone munhu akabayiwa hachichagoni kuramba chidi chichipararidza ndosaka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapato ayo kuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge muri kuona kuti takatanga kurelaxa kuti yatinoti marestrictions taakugaiwa mabhodha edu ngaavhurwe vanhu venyuwo chiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe nguva yatanga tiri taimwe zvikamu zvishomashoma ngazvive kubasa vamweshanda nekumba asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofanana nekuti tangotovai vanhu chiitawo zvemunoita mumacommunity menyu mungava kungoitawo magatherings ero vangava campaigni angava ekuchechi zvakangodaro asi tiri kukuudzira kakuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugogeza maoko nese pane mvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuendera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi nezuro russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big cage sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anotipa nyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa, Namibia, Britain Island, America neAustralia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda semataurirwo amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So and achida kungotaurawo hangu zvinondibata-bata about verification process ya manesis kuti tikwanise kuendawo kuUK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interview because nyangwe tikaku e-deployer you can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka handizivewo kuti hurumende yacho iroda kuti titese because ukastarisisa mari yavanotipa haikwani and then ivo voita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvokofunza uramba uchingofona mafona adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chii atukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvinezvi zvangova kuti kana usina kumboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say ane 14 years ari nesi. Chana private onza ukwanise iwewo kukliwa because haunambobvira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotsidza akatoona kuti hapana chirimo munhu. Stress dzacho hadziti pamwe uri single mother zvinhu zvakakuomera. Munonzwa nengofune kungotsvagwa nema agents. Itai chirungu uyai clearai uyai mari iriko yakawanda. Ndiana asingadi life yakanaka, hapana asingadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechiita rezama opportunities kunze kwenyika kunana UK, ana Ireland, ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kuNurses Council kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vase kukliwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yacho paramende kukomiti kwenyutenda yukreputu kumeni kwenye enda kwenye kwenye nyetu wakala kama yunyo iso paramende kwa kukomiti kwenye jorisi wana kukomiti klati clerk and a chairperson and such a big idea to commit issues. So I think it's not information. As a scenario to move, but I don't know, I'm a chair and I don't know,
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara $300 emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropa fadzo mapimidze.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabyelections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mava ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti murare zvakanaka vachereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mbimbitho 2022 nguPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo isithatha ingqoloyi yayo e-Ukraine ngoba lapha elizwe lesinayo ilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi yelo kube nzima. Okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezingezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifiwo esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamiso esezindlweni ludlakela loluphakathi kwe-Russia
ele Zimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engingathi siphilisa sisevalele ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi noma usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwe uyabonga izinto zemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhona bhokawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungu babe besazi ukuthi umuntu lowo umwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxoshisa abajabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Herentals emdlaleni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Zimbabwe lisebenzisa isilinganiso sama-tons azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezingqoloyi ngenyanga, ezipheka isinkwa amalufu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele zidingi lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association uMnumzana Tafazwa Msarara.
Supply position, largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo le yasahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kwele Zimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi ungaba lokufuthelana ilizwe nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat staple foods. Worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Mathew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusekeleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine, ngoba lapho elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi libe kube nzima, okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo, besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe kudlakela lolu phakathi kwe-Russia ne-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, uMnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa. Lokuningi-ningi khare sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lembali yokuvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje xa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lo mkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhathameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi noba usebenza amalanga amangaki, kuyini okuzakwenzakala kuwe, uyabongazi. Even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe igenocide yeZimbabwe, into ezinjengalezi ziya ke ziyethunuka imicabango enjeyana.
Unkosazana Victor Matutu okhokela inhlanganiso yezim imbokodolayo uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi sidudulwa emsebenzini,
siguqule emsebenzini kunjalo ma usu ungasasebenzi uzohlala ngapi lapho hlala khona ubhadale ngani intela yokuhlala lapho hlala khona ukudla okuthenge ngani abantwana ubafundise ngani baphiliswe ngani lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi injongo yokuqala esilethe lapha sizizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi ngicabanga ukuthi ngokubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kule-xenophobia ngoba ku-xenophobia besitshaywa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla kodwa kwamanje akutshaywa kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha siyazinja ukuthi singayenza amabhizinisi anjengakuthengisa khona lapha so kuzaba nzima ukuphila mase kubheka ngelisho elinye kuzaba nzima ukuphila singasebenzi kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali ngoba sigudula kulezo ndawo esithola kezimali so Operation Dudula usezosishaya kakhulu
wakhethwa umndeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi ubonelani lobhengu lwakhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa izikhulumeni zakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi sebethule nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa
uhlelo lwedudula luyayihlupha kakhulu inkosi njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu ongasontwe enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke inkosi akuyiphathi kahle inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki okumanje nje into esengqondweni zabo yivoti
kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inhlanganiso ezethula izindaba kwele Melika zibika ukubana ele Russia selicele ele China uncedo kwezebutho nakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Umphathi wezindaba wobudlelwane bele China namanye amazwe omhlaba ulandule kodwa lombiko lesithi ungamanga aluhlaza afakazwa ngabezindaba laba ezimfundeni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulo mhlangano obikwa ugqoqoye ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwele Melika neze-China eRome namhlanje ele Iran lithi yilo elihlasele ngezikhali zamamisayo ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli wele Melika kwele Iraq ngesonto edolobheni le-Ibio lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard amapolisa edolobheni le-New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangelamizini yokuhlala eManhattan ikakhulu abesilisa amapolisa anakanela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezidaladeni walimaza omunye njalo ngempelasonto umdlali womdlalo wemelika owefootball odumile ngokukhokhela iqembu lakhe lama-Buccaneers umncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside utommy bryant ubeke ngesonto ukubana usephindela enkundleni yokuyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqaliseni kwalo mnyaka ukuthi sesiya kumhlala phansi uzulu wasemosambique ubikwa lokho elisanalo kulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane se-cyclone Gonde esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esiKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Avoni Mikorias okuve ekuqaliseni kwaye nalo inyanga kambimbitho. UMikorias wakhokhela leli bandla lezokholo kusukela ngonyaka 1998 kusiya ku-1991 wabandla ngamandla okubaleka kulelo lizwe isiyafikela ngamanye amazwe okweminyaka phose engamashumi amathathu 27 years wazophindela elizweni ngonyaka ka-2018. Umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu onjengentatheli zindaba ebele France u-Oliver Boy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezedlule njeni. UDuBois uselomnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa nabeqembu labesijihadist kule mali. Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 ngayo nale inyanga kambimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Sikhuluma nje ingcitshi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuzwa kwele South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwamaphenethi ezizalwane zeZimbabwe, umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Lo mthetho ohlose njalo ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo ngokuzwe. Kulakho ukumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwanezwa kwamanye amazwe sezibhekane lokubuyela ekhaya lapho izabaleka khona. Uthuso Khumalo usibhalo lujaba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili lanhlanu around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela ukwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphula into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxothwa kwele South Africa kuzahle kutsho ukuphela kwempilo.
Sizithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba benikelwe 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngapi ngoba sekuye kwathiwa into izogcinelwa ama-South Africans.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele zibonelo yemikhuhlane yengqondo.
Ushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlale eSouth Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni
kwelesi South Africa la kwelesi Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe lento engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakhutshika ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kwezemidlalo wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imithomelo yonke yomithathu. Ube ngowokuqala ukubana iqembu leBhosso lithole yomithathu imithomelo selokhu laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalo nyaka. Ngaphambilini kwempela sonto, uMpofu uke waba sebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhosso ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhe lomnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yenelise ukuthola imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lonyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemiklomelo ePSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye i-11th position. Esiqongweni sengalane yemiklomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eletriangle nge-2-1. Iqembu lekade selikhokhela kule ingalane eleChicken Inn selehlile ngemva kokuba nguchikile obhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe ezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokho kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izinguqu eyeZifa yiCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo ukuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onontembe besifazana. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lwenkohlakalo ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho kumele kulungisiswe kuqala. Andibona ukukhulunisana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBrithani njalo ube ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungiswe izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhora lethu laliphambaniseka kuphi. Yafuna ukulungisa leli bhora leli singena kuma-positions asiyenza ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhora leli. But kumele kube le-balance ukuthi kungaba la ma-former players oyi-top ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le-one olidayo. Then yena lo yi-one kumele azisurrounde labantu abakwazi izinto ezazihlupha siyazazi sizihlalele phansi sibone ukuthi siziyenza ngemfanelo.
UMzondo Mgatsa okwadlalela iqembu lamaZulu leZimbabwe Sevens kunye nelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezivulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abase-FCC Bora to i-stage leyi ngabantu amathando lebhora basema-ofisini ukuthi bona bafuna ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo all along ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhona ukuthi sidlale ama-international games kuza affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baya bengasakhona ukuthi bedlale amanye ama-countries ukuthi bebonakale kunxa ukuthi kade belama-opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazwi kamzo agcizelelwa ngumartin aldlovu umdlalo waba nodumo olukhulu edlala iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi walo engakaqeqeshi kweleBotswana.
Kuzame ukuthi kuna siqale sikline up ibhora lethu eZimbabwe then after that sesi-apply-ela ku-FIFA ukuthi be-lifte i-suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-4 yende.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuri umkakashi wenguko lotumu owa tukesha la Maurias yena lae uchi akulungusizo ngushesha eze nguko e Zimbabwe
oso ufuzegu enzagale yuti silandele ye manji inte zifunwa ye FIFA singabe singavumelani lakho pato ufuzegu sikukakatekise yuti I FIFA is an independent board na izimele as a country's first thing in Zela yukuti sisebenze le FIFA yankona at the same time sami ukondiza lapho ngani kutshekile khona silama problem aqhakathekileyo ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle akuhambelani
umnumzana xolisa ligwesela isikhulumi senhlanganiso yeZIFA upha umbono wakhe ngalesi sitheziso
simelele nje ukuthi impumela ezaba khona sibone ukuthi kuyahamba njani but le temba lokuthi phambi laphana ibhane lesilayele izakhishwa into zonke zibe normal but engingakusho kathesi ukuthi inguqu yaleZimbabwe konke kuhambelela phambili
iFIFA ixothe eleZimbabwe ukuthi lingasadlali ezenguqu namanye amazwe ngenyanga epheleleyo okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabasenelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithezo seFIFA kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwe ukudlala wodwa phansi kwemncintiswano enjenge-Premier Soccer League lamadivishini amancane ezabelo lezikolo uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso yeFIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe Yimela Studio 7, kika manamu Ezra Chisa Sbanda.
Kanye so what is kanye lezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa kumsebenzi wemikhumbi ethola ingqoloyi esuka kule Ukraine. Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxhosisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Wezemidlalo wehlise iphika umxoxeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Heventus emdlalweni wangesonto. Seluqeda-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguPraxedus Jeremiah Mcity. Asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abanyonelisanga ukuzwa izindaba zethu lelapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.